Maida bakaba zulu nemubvunzo wenyu. Regai kusimbiridzenyaya yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kusouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi kana tiri kusouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pana misanganiwo yamaiita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kuno munokwanisa kunge kune vamwe zvizvarwa zvedu zviri kusouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde muzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda kuti pamabhodha vanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende futi yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavamunangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vamunangagwa vanzi hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika. Kwese kwese kwazviri tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kuti?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.